kuburikidza nekubatsira hama dzedu neshamwari dzedu dziri kunze kwenyika nedziri kumusha kuZimbabwe, takaona kuti vanhu vazhinji vanoda kuti vaite maapplication avo, asi mibvunzo yavanenge vainayo hapana anokwanisa kunge achivabatsira kuipindura. Saka zvaita kuti vanhu vabva vangoshaya hanya yekuti vaite ndaa mibvunzo inenge isina anopindura. Saka ndo zvakaita kuti titange chirongwa ichi.
Chirongwa icho chiri kutambirwa sei neveruzhinji vamuri kuedza kubatsira ivavo?
Patakatanga chirongwa ichi mugore ra2017, takatanga nebato rimwe chete paWhatsApp. Mukufamba kwemakore kusvika pari zvino muna 2020, tave nemapoka anokwana iwo 12. Tinobatsira vanhu vanopfuura zviuru zviri kana zvitatu pagore. Patakatangisisa ndingati takabatsira vanhu vanopfuura 300. Kukura kwehuwandu hwevanhu kuri kurakidza kuti vanhu vari kufara uye vari kugutsikana nerubatsiro rwavari kuwana. Uyezve vamwe vanonyora kana vachinge vaita maapplication avo vachipa kutenda, kana vane anenge avabatsira votaura nezita kuti ningi waita basa wandibatsira, voenda vonodzoo vamwe vachifambisa shoko vanhu vachiwanda.
Vanoda kubatsirwa neboka renyu iri vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari here kwamuri?
Boka ratinaro rine vanhu vakazvipira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe pasina mubhadharo. Hatibvunzi mari, hatidi mari, kana iyo hurumende yeAmerica chaiyo haina mari yainobvunza munhu paunoisa application. Mari inobviswa nemunhu ndeyekutora pikicha oro mufananidzo wepasipoti waunoisa paapplication yako. Ndizvozvo chete. Chandinoda kungwadza vanhu ndechekuti ukange waona wapinda pawebsite yekuti uchiita application, vanokubvunza bank information, card number, kana kuti tipe money order, ibva waziya kuti wapinda pafake oro scam website. Ibva wangovhara woenda unotsvaga rubatsiro kumagurupu atiinawo akati wandei.
Zvii zvinofanira kunge zviine munhu anoda kupinda muchirongwa ichochi chediversity visa kana chekuapplyira kana kunyorera gwaro rekuti munhu anga achibvumidzwa kugara muAmerica?
Hurumende yeAmerica ine zvainotarisira kuti avo vada kupindawo muchirongwa chediversity visa vange vainazvo kuti vakwanise kupinda muchirongwa ichi. Zvimwe zvinosanganisira 5 maall levels anosanganisira chirungu. Kune mamwe mabasa avanoti anokwanisa futi kuti munhu akwanise kushandisa sequalification, kunodiwa mufananidzo wepasipoti paunoisa application yako. Uyezve kana uri iwe uri kuisa application unofanira kunge uine pasipoti isina kuexpire. Panodiwa mufananidzo kana uine mudzimai kana murume wako waurida kuisa paapplication ipapo, nevana kana mine vana venyu vamuri kuisa paapplication vanodiwa nemifananidzo yavo.